Chikumbiro ichi chakaiswa mudare nemutori wenhau anoshanda akazvimirira panashe makufa achitsigirwa nesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe paine chinangwa chekuti dare ripe mutongo unorambidza mapurisa kuvhiringa vatori venhau pavanenge vachiita basa ravo. Izvi zvinotevera kuvhiringwa kwamakufa nevamwe vatori venhau vakawanda kubva pakatanga lockdown musi wa30 kurume. Kunyange hazvo Zimbabwe Media Commission pamwe nebazi rezvemutemo vange vabvuma chikumbiro ichi, gweta ramatanga ramba izvi rikaudza dare kuti vatori venhau havana basa rakakosha ravanoita. Gweta remisa namakufa vaChris Mike vati gweta ramatanga rinofanira kupa dare zvikonzero zvekuti sei riri kupikisa nyaya iyi.
Vanotonga nyaya iyi vazotaura kuti nyaya iyi ngainzwike zvakare mangwana musi wechishanu kuitira kuti vanomiririra mapurisa vapuhwe mukana wekubatanidza mapepa avo ekupikisa. Kana mapepa iwayo taawana aendeswa kudare, nyaya ichazoenderera mberi tichinzwa zvizere kuti zviri kutaurwa nemapurisa ndezvekuti pamusoro pekupikisa kwavo kwechikumbiro chevatapi venhau.
Mutongi wedare Justice Jacob Manzunzu vati gweta ramatanga rinofanira kupava Mike nedare zvikonzero zvekuti sei riri kupikisa nyaya iyi uye nyaya iyi ichanzikwa mangwana masikati. Danho ratorwa negweta ramatanga rinopikisa chisungo chebazi rezvekuburitswa kwemashoko iro rakazivisa kuti vatori venhau vanotorwa sevashandi vanoita basa rakakosha pakurwisa chirwere checoronavirus. Mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana zvikuru kuti vatapi venhau vakawanda vari kushungurudzwa panguva ino yelockdown.
Sezvamunoziva kubva patanga nhau idzi majournalist anosvika iwo 10-11 ambunyikidzwa ne4 vanotengesa mapepanhau kuunza namba iyo kuvanhu 15 kubva patangwa lockdown. Idzi inhamba dzakakura zvikurusa, saizvozvo ndosaka tamhanyira isu kumatare kuti vatibetserewo nekuti vape mapurisa nevanochengetedza mutemo uyezve vanochengetedza nyika vaudzwe nematare dzimosva kuti zvavari kuita hazvisi pamutemo uyezve ngavasiye vatapi venhau vachiita basa ravo zvakasungunuka.
Mune imwewo nyaya, nhengo dzeparamende dzeMDC dzinoti hadzinei neurongwa hwekuunganidza mari yekubatsira kurwisana necoronavirus hwakaparurwa neparamende nezuro, dzichiti dzakaparura chirongwa chadzo chekuunganidza mari yekubatsira pacoronavirus. Nezuro vanokokera nhengo dzeZANU-PF vapopuraito garepi vakaparura chirongwa chekuunganidza mari inodarika ma300 ezviuru zvemadhora kubva kunhengo dzeparamende. Asi nhengo dzeMDC Alliance hadzina kupinda muchiitiko ichi, uye vanokokera nhengo dzebato iri muparamende vaProsper Mutseyami vaudza Studio 7 kuti vane chirongwa chavo chakasiyana nechakaparurwa nezuro.
Panguva iyoyo ndo pakabuda pfungwa tiri pamwe chete separlamentary caucus MDC Alliance kuti tiite macontributions umwe naumwe ye 200 RTGS, tichitarisira kuti tichaunganidza mari iyoyo. Toita futi mwedzi waApril toona mwedzi waMei kuti tinoita svitsa pakadii. Tochitarisa tichiona matambudziko ari kutaurwa nezvavo munyika kuti tingabatsira chii munyika chine pundutso kuvanhu veZimbabwe. Saka ndo marongero atakaita.
Mumiriri weGlenora vaWellington Chikombo vati kuti nyika ibudirire pakurwisa coronavirus, hurumende inofanira kushanda nenhongo dzese dzeparamende pamwe nemasangano akasiyana-siyana, zvisinei nekuti munhu anobuda mumba amai vani.
Panyaya yechirwere hatinei nezvematongerwo enyika. Chengaose manhanga hakuna risina mhodzi. Hapana ibvi, hapana mupambari. Tinotarisira kuti hurumende ibate munhu wese, zvisinei kuti anobuda mumba mani, zvisinei kuti mwana wakwamainini here, zvisinei kuti mwana wakwamaiguru. Nekuti chara chimwe hachikwanisi kutswanya inda. Rume rimwe harikombi churu. Kuturika denga hubatsirana ende kukanya hurangana. Hurumende ikava neruzivo rworwu, tinokurumidza kupedza dambudziko ritiri tese.
Nezuro, hurumende yakazivisa kuti yakaisa parutivi mari inodarika ma500 000 emadhora emuno ichashandiswa kurwisa chirwere checoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.